kwata ichi chakapedzera kutora mukombe une zvitaguru muna 2018 apo Highlanders yakatora mukombe wembada Diamonds Cup. Kubvira ipapo vateveri vechikwata ichi vanga vachishushikana nekuona chikwata chavo chichitatarika kwete mumitambo yeligi chete asi nemumitambo yemukombe zvakare. Asi kusvika kwemurairidzi Hendrik Pieter de Jong wekunetherlands mwaka uno kwashandura zvinhu mumusha webhoso iyo isati yakundwa mumitambo gumi nemitatu iyo de Jong anga ari panyanga. Pamusoro pezvo de Jong audza manyawi muvatambi vake zvekuti Prince Dube ari kukanda zvibodzwa pamadiro okowo nobidzita masuku achibika zvibodzwa izvi pakati penhandare. Izvi zvaiyeuchidza veruzhinji mazuva eHighlanders ekare, mazuva evatambi vakaita saRaman Gumbo, Peter naAdam Lovu, Willard Kumalo nevamwe vakambotambira chikwata ichi munguva yacha.